Mangwana naka naka vachereri, tinosangana zvakare mangwana neanhasi, uri musi wechishanu kukadzi 28, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona paVOA Shona Facebook. Ini ndiri Rachel Teo ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Prize yaannounswa nehurumende iyi tichinyatso kuitambira zvakanyatsonaka. Nemhaka yekuti prize yechibage ichaita kuti varimi vazhinji vasarime chibage. Kana kuti vasaendese chibage kuGMB, vachaprefera kuenda kunotengesa chibage ichi paBlack Market. Nemhaka yekuti paBlack Market vari kukwanisa kutengesa vachishandisa maUS dollar.
Varimi vakawanda vochema-chema nemutengo wechibage wakatarwa nehurumende.
Nosi hazvina gugwaro pamutemo nekuti musangano wezvecitu musangano wematrade unions uyo usingagoni kurambidzwa pasi pemutemo weposa. Posa inoti trade unions are exempt.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions roshishikana nekurambidzwa kwarakaitwa nemapurisa kuita musangano waro manheru apfuura kwamutare. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tina Patrick Zvawanda uyo anozivikanwa nerekuti Party Boss. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varimi vakawanda vari kuramba kutambira mutengo mutsva wechibage wakatarwa nehurumende unonzi ndiwo uchashandiswa pakutengwa kwechibage mwaka uno. Varimi ava vanoti mari iyi haikwanise kudzosa mari dzavakashandisa pakurima tani imwe chete yechibage. Hurumende yakazivisa nemusi wechitatu kuti yakwidza mutengo wechibage kubva pamadhora zviuru zvina kuenda pazviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemadhora masere patani. Mbeu diki dzakaita sezviyo nemhunga dzinonzi dzave kutengwa nemadhora zviuru zvinomwe nemazana maviri nemakumi matanhatu. Mutevedzeri womutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union Amai Maiwepi Jiti vanoti mutengo uyu uchaita kuti varimi vakawanda vasadzokera mumunda gore rinouya uye vazhinji vavo vachatengesa chibage ichi pamukoto apo pari kutengwa nemari yekunze. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naMai Jiti kuti tinzwe pamiri yevarimi.
Prize yaannounswa nehurumende iyi tisi kunyatso kuitambira zvakanyatsonaka. Nemhaka yekuti prize yechibage ichaita kuti varimi vazhinji vasarime chibage. Kana kuti vasaendese chibage kuGMB, vachaprefera kuenda kunotengesa chibage ichi paBlack Market. Nemhaka yekuti paBlack Market vari kukwanisa kutengesa vachishandisa maUS dollar. Izvi zviri kukonzerwa necost of production yanga iri way above that 6,900 yavari kuannounsa izvi. Uye drought yakaitika ichakonzerawo low yield per hectare. Vazhinji havasvitsi more than 5 tons per hectare nenyaya yepoor germination nedry spell yakaitika muna November naDisemba. Mainputs akauyawo zvekare very late, vamwe nanhasi vasati vawana AN chaiyo. Tikasawana mvura within the next 2 weeks, vazhinji chibage chiri kutopururira muzuva, zvinoita kuti zviite compromise huge yechibage ichocho, uye mari yaachawana kukupedzisira. Mitengo yamainputs ikasaitwa subsidized nehurumende, vakawanda havakwanisi kudzokera mumunda next season.
Imi sevarimi, imari yamungadai mamuchitarisira kuti yaitengwa nayo tani rechibage?
Kufunga kwangu ndaiti nini dai zvazvabvira vapega in US dollar. Vakatipawo iri in US dollar and then votiti or equivalent kuitira kuti varimi vawane value for their money. Because iko zvino tikatarisa fuel chaiyo yava kutenderwa kutengeswa neUS dollar. Kune zvirimwa zvichirambidzwa kupegwawo neUS dollar.
Iyo hurumende painosvika pakubuda nemitengo yakadai, vanenge vambogarawo pasi here nemi semastakeholders?
Isusu hatina kukonsultwa kuti vagozobuda ne6,000 iyoyo. Zvinoita kuti vazhinji varimi vakadzike kuti vakaiwana sei, because tikatarisa tani yefertilizer iko zvino yakutopfuura way above, ngati 6,000 inototenga maybe 6 bags chaicho compound. Saka ukati let's say munhu awana 5 tons per hectare or less, then obvanzi 6,900 iyoyo ari kuwana almost ma 30,000 or just above 30,000, inova isingazokwani kuti munhu adzokere zvekare mumunda.
Mune matanho amuchaitawo here kusvitsa nyunyute iyi kuhurumende?
Tichatrayawo kuti tinegotiate nehurumende, kunyanya Minister of Agriculture inoti representa isusu varimi. Tichataurawo zvichemo zvedu, tovaratidzawo kuti sei tiri kuti 6,000 ishoma.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, vachitaura vari parunhare vari kumacheke naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU yakarambidzwa nemapurisa ekwaMutare kuita musangano wayo muguta iri nezuro manheru. Mapurisa anonzi akanyorera ZCTU kuti musangano uyu havaifanirwa kuenderera mberi sezvo mapurisa akanga asina kupa mvumo yekuti uenderere mberi. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwewo divi ravo. Asi mutevedzeri womunyori mukuru weZCTU Va Thomas Masvingwe vaudza tanonoka hwange weStudio 7 kuti vakashamiswa zvikuru nezviri kuitwa nemapurisa achivarambidza kuenderera mberi nemusangano wavo, asi achiziva kuti sangano revashandi harirambidzwe kuita musangano yaro uye harisungirwi kukumbira mvumo kubva kumapurisa.
Tinoti hazvina rugwaro pamutemo, nekuti musangano weZCTU musangano wematrade unions uyo usingagoni kurambidzwa pasi pemutemo wePOSA. POSA inoti trade unions are exempt from its application. So mapurisa essentially haana basimba rekurambidza musangano wevashandi wachiitwa wachiita zvevashandi.
Musangano uyu wange uri pamusoro pei?
Sangano uri kuitwa unonzi Labour Forum ndevekuti vashandi vazive kuti kuTNF kwakabvei nekuti todi kuenda mberi, tichitarisa kumaonero aita zvino munyika. Mitengo iri kukwira, mari dziri kutambirwa nevashandi hadzisi kukwana kuti vararame sevanhu. Ndozva zvichida kuti zvikurukurwe izvozvo nevashandi. Saka hazvina kutsarukano bakuti mapurisa arambise musangano uyoyo.
Munowanzozvifambisa sei kana nyaya yasvika pakadari mapurisa achiti zvanzi hamuna kunge mapiwa mvumo yokuita musangano uyu zvikuru sei husiku?
Hatidi mvumo yemapurisa pamutemo. Hakuna mvumo yatinoda kuti tipiwe. Mapurisa tingangoataurirewo kuti tine musangano wedu, kwete kuti tikumbire mvumo. Zvataigona kuita ndezvekutora matanho tichienda kuda reguru, tinogona kuenda kuhaikoti kuti mapurisa aya ataurirwe kuti waite basa rawo nemazo wachiregera musangano wedu uchienderera mberi. Chinongonesa ndechekuti kuti utange kuenda kuhaikoti zvino zvinotitorei nguva. Chimwe chatogona kuita ndechekuti kana bei musangano warambidzwa, ari kurambidzwa wacho haasi kutedzera mutemo, saka hatingaregi kuita musangano wedu. Chinongozongotyisa ndechekuti havanogona kuzoshandisa chisimba chatisingazogoni kudzorera. Ndo challenge iripo.
Mutevedzeri womunyori mukuru weZCTU vaThomas Masvingwe vachitaura vari kwaRusape naTanonoka Wande weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau. Totanga nemu Chronicle. Vipana hui ririne nyaya inoti. Kampani yezesa ya kiza mtengo magesu. Nezika mgumine zukumba mwe kubamu zama. Mtengo mta uyu uri kutanga mtuwa wani kurume. Zesa inoti ya kiza mari ii. Itikari saoma miriru wakaita ufumi wenyika. Bepa na urema nika post rine nyaya ya nyorwa, nyewa siya basa se mpepeti ubepa na uiri, la headset zenenga. Hawa wakaitwa mpepeti mutra, we herald. Vazenenga varikutenda vanu, we mdunu, rema nika rinzi. Nekushanda zakanaka kwa wakaita navo, mumakore gumi avanga vari mpepeti we manika post. Vazenenga vanoti waka tijia zakawanda kubaku vanu we mdunu iri, zikuru tika yekure mekeza vanu, kunyange wa usunga zive. Yashuka nguo ya chino pa watereri we Studio 7. Mukana wakuti wata urezo mpumbwa zao. Tinokuru zira watereri kuti Musa shandise mashoko yekutuka kana kunyomba wangu.
Maniru wakanaka watereri we Studio 7. Nemi mose anofarira kunzwa chirongwa zvestudio 7 ndinoda kupa umbo uriri chikerere kuvabati nevatungamiri kuti kana vachibatsira mauto nemapurisa chete vachisiya ruzhinji apa ruzhinji ruro runoita kuti vagone kuwana pesendi yakawanda kuva kupinda muutongi vanonga vachida kubatsira chete kumauto kuti vasarwiswa asi kuruzhinji runoita kuti vavane kuzvitonga kwacho kwavanoti vari kutonga kubudikidza neruzhinji vasingagoni kuvagadzirira ikonomi yakanaka vanonga vachida kuti kudii tijekesere ipapo.
Halo pastudio 7, zita rangu ndinonzi Remadunuriro, ndinonzi Woka Texas Ranger. Nyaya yangu yandiri kutaura pano ndeyekuti imi vanajunga kandimire munosiya vanhu vezanu PF wana Gilbert Mponda vakabira vanhu veZimbabwe mari dzavo nguva yavakaita kampani yanzi ENG. ENG zvaireva izvo kuti Engelbert Nigel Gilbert. Gilbert ndiye amuri kutaura naye uyu ari kukudzai kuti upfumi weZimbabwe ungange wakamira sei, asi nhasi unoti nezvizvarwa zveZimbabwe ziri kuchema zvakadyirwa mare nevamwe nevanhu ivavo vamuri kutaura navo ari kuti Gilbert Mponda ari kukudzai kuti tino ngatinge nyika ngaiite izvi ngaiite izvi. Muri kutaura nembavha, mbavha dzakabira vana veZimbabwe mari. Imbomubvunza kuti naye Gilbert Mponda, ko mari yamakabira vana veZimbabwe nguva nguva yenye ENG muri kufungei nezvazvo? Vana vamuchavabhadhara nei? Ndinokumbira Studio 7 nemundibvunzira mubvunzo iwoyo.
Pastudio 7 apo makadini makadini vashamarari mose makadii zvenyu? Ini zvangu handina mashoko akawanda, ndaingodawo kuti mundibudisirewo audio yangu iyi muchindibvunziravo avo vateveri veZANU-PF pamashoko avanotaura zvikurukuru pana vamangwana. Ishi, dai manga madzokoro mambo dzokorora audio yavo, ndambozama zvachose kudzokorora dzokorora kuti nditeerere zvavanotaura pamusoro pemusangano uri kuitiwa naPresidenti Mnangagwa vacho avo. Hapana kana zvandawa. Dai manga madzokorora timbohwa.
Mangwanani, mangwanani vashamari vedu veStudio 7, yandikupazizeiwo muzita raJesu ndichiti makadii zvenyu? Ndabatikana hama dzangu, batikana nevanhu veZANU-PF, matungiro avo ndamashayiwa, ndachimakoniwa chaiko. Kana vachitaura vachiti masoja ogadzirirwa mashopu akachipa kuti vatenge iwo masoja, ko sekuru vari kwamuzarabani, nambuya vari kwamuzarabani, kuna mbuya vari kwachamhanzu vasingatombo kwanisa kana kushanda vanotenga mushopi ipi musojauri nani zviri pabasa zvoi komwe munhu usingakwanisi kushanda zvake asiri kutomboshanda kuti asinhanhaivedwe endine wako mwoyo wangu uchirwadziwa ini ko zvirima nemapofu havazvitarisiwo here izvi zvanavo vanofanira kutenga mashopi api zvavotarisa masoja nemapurisa ko nheerera kune vana vasina vanochengeta votenga mashopi api vanhava ko ruzhinji rwezimbabwe unofanira kutenga mashopi anodhura mutuli nuveka vamunangagawa mutuli nuvena vamunangagwaka itai henyu vamuri kuitazvo itai haizvokwadi kudenga kuri kuona kuende kudenga kunonzwa mwari angambotibenzi rokumborega vana vezimbabwe vachitambudzwa zvezvizvi tondaramba izvi itai zvenyu asungwa yenyu aswedera itai zvenyu zvamuri kuita izvi vana mutuli nuve izvino makandiitira pakuti motora ma 2% 2.5% makambotitorera kuti zvepa gondi kwaperawo makaitei nawo makatitorera ma 10% amatibatira mumafoni machija makabudisa vana mutuli nuve varume kaziya umbavha mhanu aiwa 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 kanai ai ai ai
masikara sei pastudio 7 apo mosei inoidza Denis Mabhera paCape Town apo varume zvavanagaga nje zvokuti kwanzi vanhu vemdc havasina temba muna nhengerekere muna chamisa ko ivo vanonhengerekera vanhu vava vachine temba here nenzara yakadai muzimbabwe kudai nekuti ukaona nzara yaputatesero muzimbabwe mweyamweya hamusina zvira zvokuti kwanzi munhu nenyango wezi anopefu mdc nzara yangobata munhu wese vanagakanje vakomana agakanje rinotovagakanjewo zvavanatizi kuti ndingati kudii pamusoro pake murume iyeye asi everybody's time is coming izvozvo zvavanofanira munhu achitaura zvinobva pamurombo pake everybody's time is coming so hapana munhu asingazosvikirwi nenguva yake notenda mwari vandibatsira nokuti vanhu vezimbabwe dai datapera kufa asi totitenda neamerica inopota ichitipa mari yemishonga nemari dzedzeshudhi izvo dzeprogiramu dai taa takadzimirira isu pachedu zimbabwe taifa nezvara saka ndinomboti pane dzimwe nguva varungu vari nani because vanokwanisa kufungira mumwe munhu isu muafrica taurayana munangagwa iye anova munhu mutema wemuzimbabwe anouraya vamwe vanhu vemuzimbabwe asi zvakanaka everybody's time is coming. Tatenda hangu.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi neine chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana womunyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusvika pari zvino nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nyika dzemuAfrica dzakwanisa kusavhiringwa necoronavhairasi uye izvi zvapa kuti nyika idzi dziwane nguva yekugadzirira kudzivirira kupinda munyika idzi kwechirwere ichi asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere ichi chiri kuratidza kuti tichavhiringa pasi rose kunze kwechina coronavhairasi yaputikawo musouth korea Iran Italy nedzimwe nyika. Nyika mbiri chete dzemuAfrica, Egypt neAlgeria, ndidzo chete dzine vanhu vaviri vakabatwa necoronavhairasi muAfrica yose. Asi pasi rose, vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi masere nechimwe uye vanhu vafa mushure mekubatwa necoronavhairasi vasvika pazviuru zvitatu, vazhinji vacho vari vanhu vemuChina. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa kudonha kwaita misika yemari muAmerica nepamusana pekutyirwa kuri kuitwa chirwere checoronavhairasi. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizinisi uye vachidzidzisa paDevry University muguta reColumbus kuOhio Profesa Eliot Masocha vanoti America nenyika dzepasi rose dzinofanirwa kutora matanho ekuona kuti chirwere ichi chamiswa kupararira kwacho kuitira kuti misika yemari idzikame.
Ndikuona kuti kuvhiringwa kukuru chaizvo tikatarisa zvatoona ndezvokuti musika mukuru wemari uyu wemastock market wabva wavhiringwa ukadonha ukazvinungutswa zvausati wamboita muhistori yawo. Toona zvekare kuti handi musika iwoyo chete wezvemari uri kudonha asi iyo mari pachayo United States dollar ndikuona richidonha zvekare richidonhedzwa nenyaya yecoronavhairasi iyo iyi zvichizenge zvichipinda mumabhizinesi anotarisira zvakawanda zvinenge zvichibva kuChina kwakavharwa maindastiri kuti vanenge vakatomiswa kuinda ikoko kunoodha kwavanosiwanza vainda panotanga gore. Hapanazve mafektori akawanda ari kushanda kuChina ikoko kuti akwanise kugadzira zvinhu zvinouya kuamerica kunoku. Saka tinoona makambani makuru namadoko atotanga kuchema-chema chaizvo achitorivhaiza mafocus avo aya okuti gore rinova vachitarisira kuwana mari yakati. Vatoidzasa chaizvo vachitoona kuti hapana mari yakawanda yavachazonyanya kuiwana.
Chii chaizvo chiri kuitika vamasocha zviri kupa kuti misika yemari iyi idone?
Chiri kuitika ndechokuti chirwere checoronavirus chiri kuramba chichipararira kune nyika dzakasiyana-siyana. Zvekare chirwere ichi hachisati chawanikwa mushonga wokuti chinorapwa sei. Hapana zvekare unonatso kuziva kuti chakabvira papi chaipo chaipo. Saka nokufamba kunoita vanhu pamwe chete nezvirongwa zvakaiswa nehurumende dzakasiyana-siyana zvokuti vatombomisa kufamba kunoita vanhu nokufamba kunoita zvinhu zvomumabhizinesi zvinoita kuti zvizunguse utano hwezveufumi hwenyika nepasi rose. Kunyaya America utano hwayo kana hukazvinunguswa, tinoziva kuti America ndiyo nyika hombe inoshandiswa mari yayo pasi rose kutengeserana ikavhundusirwa ikonomi yeAmerica, zvinobva zvavhundusa ikonomi yepasi rose. Saka ndo zviri kunyanya kuitika. Chirwere ichochichi chiri kupinda napamwe pavasingazivi kuti chapinda sei. Samaonera tiri kuita kucalifornia uko kuti mumwe wachibata haana kunge ambosangana nomumwe wakabva ikokoko kuChina ikoko kana kuti wabva kune dzimwe nyika dzinacho. Saka zvaakushaisa kuti vanhu vaakukashambara kuti saka chirwere ichi chinowanikwa papi, zvekare chichazospreada kukura kusvika kupi.
Zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri ripere vamasocha?
Zvingaitwa pari zvino ndezvokuti ruzhinji rwemaAmerica napasi rose runofanira kusimudzira matanho avo ezvounjere zvehygiene, zvivakwanise kugeza maoko pamwe chete nokuti kana ukarwara ukasira kuenda kuchipatara unoonekwa kuti une chirwere ichocho here, isa chanyanya kuparadzira. Zvekare chino chatinokurudzira kuita kunyaya dzemari ndechokuti kupanika kuya uku kuvhunduka chaizvo chaizvo hatikurudziri kunyaya dzemari kuti ruzhinji rwavanhu ruvhunduke, nokuti zvinotobva zvadi zvawedzera zvekare kushatisa zvinhu zvoufumi. Saka pasi rose ngatirambe tichiita zvatinoita, asi tichikurudzira kudanho roundere rokuita rehygiene iri. Kana tichikwanisa kusita morosana mumavoko izvozvo, asi ngatigeze maoko edu kana tichinge tabata zvakasiyana-siyana.
Ko vane mari dzavo vangadziise kumisika ipi isiri kuvhiringwa necoronavirus?
Vane mari dzavo pari zvino vari kumhanyira kumisika yakaita semakambani anoita zvaana video conferencing zviya, zvokuti vanhu vakwanisa kuita misangano yavo vari kumba, kana kuita chikoro chaicho vari kumba akaita saana Zoom video communicating. Zvekare vamwe vari kubvisa mari dzavo vachiisa kugoridhe. Goridhe riri kukura chaizvo, riri kugena chaizvo, ndokuri kuisa vanhu vane mari pamwe nezvinoita zvokuti vanhu vakwanise kushanda vari kumba, vakwanise kuita zvikoro vari kumba. Zvinhu zvatinokurudzira chaizvo nyika dzeAfrica dzisati dzanyatsokubata nyaya dzokuti vanhu vaende kuchikoro vari kumbana online education, ngavatarisire kudanho iroro, nokuti kana kukazoita dambudziko rakaita sezvirwere zvinospreada muvanhu izvi, ikonomi inogona kufamba, vanhu vachikwanisa kushandira kumba nokuinda kuchikoro kumba.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuti izvo zviri kuitika pamisika yemari izvi zviri kuvhiringwa nezviri kuitika musarudzo dzeDemocratic Party. Munoonawo sei mashoko aTrump aya?
Aya mashoko atingatove politics aya ekuda kusvibisana munhu achizvichenesa, asi handioni sokuti zviri kuitika kubato remadhemokrati zvatanga nhasi. Hazvina kunge zvakatanga nhasi, aiwa dai kuri kuti ndizvo zviri kudonhedza musika wemari uyu, dai zvero zvakatodonedza nechekare. Uku kungosvibisana kwagara kunoitika nokupomerana mhosva kwagara kunoitika mupolitics dzingava dzomuAmerica kana dzokunyika dzakasiyana-siyana, vanhu vachinge vachikwikwidzana kudai. Asi dambudziko guru riri panapa ndirokuti inyaya yechirwere checoronavirus, vaTrump vangangoda zvavo kuti vasakurudzira vanhu kuti vasatarisa kudambudziko recoronavirus kuti vagohwina maelection aNovhemba vachipomera vamwe. Asi handizvo samaonera angu ini, zviri kukonzera zviri kuitika muikonomi yeAmerica inyaya yechirwere chabuda ichi, handi zvepolitics zviri kuitika kumadhemokratisi.
Awa wanga wari nyanzwi mnye adze mabizimisi uye wajitizi saba DeVry University muguta Columbus ku Ohio, Professor Elliot Masocha, wajitawara wari parunare wari ku Ohio kwa kare. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro nemiimbi Patrick Rwanda anozikanwa nerekuti Party Boss.
Saka musambo wamunorowa ndeupi?
Ya ndingangoti ndakarekera kuzim dance but as a musician mukunyora mpakunyora kwatinge tichiita anziyo dzedu. You find out pamwe pacho unobuda neimwe type inenge isiri zim denzo kana kuti tingatinogona kubuda neimwe melody inenge isingaite kuti uimbe iri zim denzo, but ya pandakanyanya zvangurerekera ndikoko kuzim denzo.
Pane muimbi here wamukati ndiye akakukurudzirai kuti mude kupinda munyaya dzezvemimhanzi?
Mr. Blessing gafa gafa. Because each time yandona murumo yoya, more especially kana ari pastage. Yeah, chironda ndambofunga kuneta neta ndinotsonzwa energy. Yeah, it is like a dream.
Pane vamwe vaimbi here vamunomboimba navo?
Ya kumashure uko ndine collaborations andakamboita na the likes of Legion is a Gweru based anoimba zim dance. Then CC is also a zim dance musician ari based yake ku Harare. I think ndoma collab andakamboita kumashure uko, but nikuzomuvawo ndichizoya ku SA side. Ya ndakambotumirei tukumbonyora, but ya pane zvatirikugadzira zvoti very soon pane zvogona kuitika.
Aiwa, tinokutendai nekupinda muchirongwa chedu.
Ya totendai mi nemukana wamatepa nekuramba muchiti support.
Muimbi wechidiki Patrick Rwanda aitaura ari parunhare ari South Africa na Blessing Zulu West Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuoneka imangwanani ano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyemina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika.